Vachitaura pamusangano wevanoshanda mumachura emabhuku nyika yose uye waitirwa kuZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF muHarare, mushandi mukuru wechikoro chepamusoro cheBindura State University vaBlessing Chiparaushe vati dzimba dzekuverengera ishoma munyika uye dzakawanda hadzina mabhuku akakwana.
Chekutanga, malibraries hatinawo mashoma asi kukwana. Zvichida kuti mashoma aripo asi kugona kupa kana kuti kuzadzisa zvido zvevanhu zvemaringe neinformation, zvemaringe nemabhuku angadiwe, zvemaringe nezvekuverenga zvingadiwe, kana ruzivo rungagone kubatsirwa nawo nemalibraries.
Vachiparaushe vati mabhuku mashoma nekuda kwekuti ari kudhura zvakanyanya.
Mutengo wemabhuku wakanyanyisa. Tikatarisa mutengo wemabhuku kumainvestors semedias, mabhuku mazhinji ane mutengo uri pamusoro pe$100. Mari iyoyo yakaoma kuwana, haisinyori kuwana. So zviri kunetsa kuti kune kuwana mabhuku anokwana kupa vanhu vanoda kuverenga.
Mumwe mushandi wepachikoro chekumazowe vaTobias Taruvinga vati vadzidzi vekumaruwa havana mabhuku ekuverenga munzvimbo dzekuverengera.
Hakuna madonations emabhuks, vana haana mabhuks anoadresa from organizations angachitaurwa isai havambozvivi kumazowe zvikuta kusosa. Vanongogumira pana munomutaurizo dai vachikwanisa kupindwa mumaro vana vanobatsirika.
Vataruvinga vati vanoshanda munzvimbo dzekuverengera vanotarisirwa pasi muzvikoro uye mabhuku anoiswa kuti vana vaverenge ava akudhara.
Nyaya yemalibraries, malibraries vanotarisirwa pasi. Vanongotorwa yeticha oro anyone unonzi chemu. Malibraries arikuitwa madumping zone emabhuks anengabuda out of syllabus mumadepartment. Vanonga vachinzi toaisa kuti aisa kungonotreta mulibrary. Vanoshandiswa semadumping zones ekuti zvinhu zvabuda mucurriculum ndova zvingonochengeterwa. Saka inenge ari full of redundant stuff, full of outdated material.
Mumwe mushandi vatinashe Ndaera vati vashandi vemunzvimbo dzekuverengera vanofanirwa kunge vari ivo vanotenga mabhuku epachikoro, kwete kungopiwa mabhuku asina zvaanoyamura vadzidzi nevanhu vemunharaunda.
Zvekuti ari kutunga mulibrary ndiye hedhi asi kudhipatimendi ende anopinda muhedzi mumadhipatimendi ahedzi miti achitaura anongozoona kana vachidhisaidha kuti vanotitengera chiku library we are not consulted. Vanongoita kuigira mabhuku takuigira zvakadai dai. Interaction yangu inini nevana vechikoro kana nevanhu vemucommunity haina zvinobatsira.
Muzvare Alice Parakokwa vanotiwo hurumende haikoshese nzvimbo dzekuverengera sezvo zvikoro zvakawanda zvisina nzvimbo dzekuverengera idzi.
Zvikatangira kusoro uko gavhumendi ikatibatsirawo ikakoshesa malibrary yokoshesa kuti atleast chikoro ngachive nelibrary, atleast mucommunity ngamuve nelibrary, kana iri village ngakumuve nelibrary.
Vakawanda vapinda musangano uyu vati nzvimbo dzekuverengera dzikawanda dziine mabhuku akakwana zvinodyara chishuwo chekuverenga icho chave chishoma muvanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Apa Chiguriwa.